Reunification report haina kumira zvakanaka. Chinhu chekutanga population census result haisati yabuda. Zeki yakashandisa mapreliminary result. Zvinoreva preliminary result zvinoreva kuti kuika zvichinja pamberi uku matetimbura matunhu kare, matetimbura mawadhi nemakonstituensi kudhara. Chichi chaitika. Chepiri, ndechekutizvo mukazvitarisa imimi kuti mapolling station awa havana kuaidentify nekuda kwekuti Chaira Secondary School, Samadziwa Secondary School, Chaza Secondary School, Chizi Secondary School. Vari kuti kupa macoordinates 6092044 ichendere ipi ingaziwe kwachendambuya kana kuti kwabushu manambers avari kutaura. Chimwezve chataenda kucourt ndechekuti tino mukumbiro wemutemo weZimbabwe rinotaura kuti 20% ndoinofanira kunge iri variance pakati pematunhu kana kuti maconstituencies. Asi munoona ine constituency inenge iine 33,000 39,000 imwe constituency yemari ine 22,000.
Wamaendesa kumatare ndiani chaizvo?
Wataendesa kudaro taendesa zvete kuna president Emmerson Mnangagwa vanova ndivo vanogazeta bhiro racho taendesa vaziyambi vanova minista muhurumende.
Asika vamwe vanoti aiwa pada MDC haisi kuda kukwikwidza musarudzo idzi nekudaro ndokusaka pamwe yakwira kumatare.
Hakuna chipsha chakaurwa pamusoro pedu chitati chikisa kana chitati vhunduta. Kandai vakatora takapfugama pamberi pamambo Kristu Jesu vanoti mamuona mutadzi ata kudimbura makumbo amambo Jesu. Vakana takamubereka Jesu vachataura iwo kuti izvo ari kukidhinepa Jesu. Vakana takabereka pamapfudza vachitaura kuti ari kudhinepa Jesu. Saka hapana chito chavari kutaura. Isu tiri kuitira kodzero dzevana veZimbabwe